Mamiriro okutanga ndekuti mvura yakadzikira, asi kwakasara kwakaitika a lot of damage in terms of infrastructure yakasiyana-siyana, inosanganisa migwagwa, mabridges, inosanganisa misha yevanhu, inosanganisa minda yevanhu. Vanhu vakatorerwa misha nanhasi vachiri kugara nehama, asina hama rongogara pamhene. Saka ndozvichiri kuitika nanhasi, pokubikira havana, pokugara havana. Migwagwa yekuti kuindwe kuchikoro zvevana hakuna, mabhuku vana akatoenda. So pari zvino ndo mamiriro akaita nyaya kubhinga kuya kuya, and apparently takutotanga kuwana futi kuti pane mamwe mawadhi atatisati tanzwa kuti akaafektwa nesimilar problem yemaflood. So far panhasi ndawana mawadhi matatu ari kutochema kuti maflood, although anga asina kufanana neakaitika kune iyai yawadhi yatiri kutaura kusungwale kusinavo mawadhi ward 5, but vari kusanganawo nematambudziko. For example, ndawana kuti kwasiabhua, which is ward number 2 yebhinga north, kune madhamu vatata akutovaka aakutoratidza kuti angangotsemuka kunze kwokuti kana tikawana rubatsiro nokukasira kuti tisimbaradze madziro acho. And then kusikalenge ward, which is ward number 9, ziri kunzwa kuti pane dzimba dzakati ko dzakaendeswa nemvura. Hatisati tawana ripoti iyoyo, tatotanga kuiwana izvozvo.
Ko, panyaya yechikafu apa zvakamira sei?
Chandoziva chaitwa nhasi nehurumende kuti kwaenda gurukota rinoona nezvematebele North Province, rikaenda rakatakura masaga echibaki zvisina kugayiwa. Mutsungwale, inini pandakabva kone zuro usiku papasina kana chimwe chete chigayo chinoshanda. Zvigayo zvese, mapicha totori nawo ezvigayo, dzakadzipurwa dzikaraswa nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende so far zvaiita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai kuntsungwale, nokuti ukaenda nemasaga echibage vanhu vasina kana chigayo chacho, hakuna kwavangagona kuti vagaise chibage chicho chiitewo. Tiri kutaura kudaro, vakawanda vacho havasisina kana pokubikira pacho, zvasara zvakadaro. Asi tine rumwe rubatsiro rwauya ruchibva kushamwari dzedu isusu seutungamiriri hurimo mukati meeriya iyayo. Tawana rubatsiro rwabva kunana Victoria Falls nedzimwe shamwari dzedu dzakasiyana siyana dziri kuuya nehembe, dziri kuuya nemachira. Hurumende haisati yaprovhaidha zvinhu izvozvo. Hurumende haisati yaprovhaidha matent vanhu vachiri panze, kana mvura nezvimwe ndakasiya chitonayo. Saka vanhu ivavo itimizi kuti asina hama ine imba ine musha wakakura vachiri kunayiwa nemvura nanhasi.
Vanhu vangani vamakazokwanisa kuziva kuti vakakanganiswa nemafashamaya?
Pari zvino handisati ndaane specific figure, but zvandingakuudza jonga nezvokuti nezuro pajust one village yesungwale ndakasangana nemavictims anodarika 250. Ndichibva ipapo ndikaenda kuvillage yekininga kune munhu mumwe chete akashayika ndichienda kunobata maoko. And remember kuti hakusvikite nemotikari, kunofambwa makiromita 10 zvichienderera pamberi. Vashandi vehurumende vakawanda havasati vasvika ikoko nokuti hakufambiki nemota, but ndakanosangana nevanhu vakawanda ikoko vari kuratidza kuti vakaafektwa nedambudziko iroro. Saka in my view, kana taakutaura namba yevanhu vakaafektwa, they can be above 400 people.